my elections are to our names are the my elections ye matunu a local government ayo ari kuitwa musi wa 2 May 2024 saka ndinonga ndakabirira inini ward ye Beaches Limo ndiri nhengo ye Labour Party
tinoona kuti makambo kwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana munoona muine mukana here rwendo runo
ichokwadi kuti ndakakondesta ward imwe chete Beaches Limo ndiri nhengo yeLabour against Conservative Party member inova hurumende iri kutonga last year 2023 takaita difference inoita about 147 mavotes tinodavira zvikuru kuti wendo uno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ndaane experience yemacampaign yemaelections yemuno muBritain sezvo ndakambotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina saka ndo patiri vakandimira tinodavira kuti zvinoita kusika taona kuti kunowira tsvimbo nedohwe ndekupi
muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain
regai nditi nini once a politician always a politician hatigoni kumirira nguva saka donzo repolitics ndorokumirira vanhu nokuvapa pundutso zvisinei nekuti inyika ipi ingave Britain here kana kuti Zimbabwe saka ndo patiri pari zvino
iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe
zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei zvakare anovakwa sei saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino
toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve inhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu
vakandemiri kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi inonga iri history kurudzi rwedu rwekuafrica ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yewoso
makakwanisa kunge muchisvika pasei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party
takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections